Inini manzisiro angu magamba ano vanhu kuti vanenge vakaita zvinoita kuti vanhu vazhinji vakutsikane nazvo. Hongu mauto ari kuHeroes Acre akafira nyika during mahondo dzechimurenga. Tinozvikudza izvozvizvi, tinozviremekedza. Asi iko zvino tamuna 2018 taanawo vamwewo mauto edu atinoona pamasocial media, atinoona pamatv, atinoona muchi kufamba kwedu kwemazuva ese ataa kuremekedzawo. Saka isusu tatinenge tichidawo semazimbabwe ndechekuti zvona iwo mauto emazuva anaya atinoonawo achiita mabasa anga asingaitwiwo negeneration iyo yemauto akarwa chikurenga, ivo vapiwawo muremekedzo umwe chete. Saka vanhu vakawanda Heroes yekuHeroes Acre hazvimeki sense kwavari kuti ndiani munhu angakafa kudhara muma1970. Yes, tinozvikudza zvavakaitira nyika, asi pane vamwewo vanoita basa mazuva ese vanofanira kukudzwawo.